vachitaura nestudio 7 mutauro wezanupf masvingo varonanda vanoti bato ravo rakatopedza kutsvaga rutsigiro uye rinoenderesa kutora matunhu ose makumi maviri nematanhatu achakukidza sevakaita muna 2013 vandava vanoti mdc alliance pamwe nemamwe mapato anopikisa ari kuchema nhando achipomera bato ravo mhosva yemhirizhonga nekuti vari kusvika kudyiwa musarudzo
futi kuseri nokuseri sengoma yezioni kuri kuhwina 26 out of 26 zvekuchemachema zvo zviri kutaurwa navanhu aya election vanhu vanovhota kambeni yedu tingati tava padhuze iko zvino tatopedza asi taakudzokorwa zvedu kuti kumaareas anenge akangoda kuti adzokororwe but otherwise weagathe for the election
mugore 2008 mdc yakakunda zanupf pazvigaro zveparamende ikatora zvigaro 14 kubva pazvigaro 26 asi mdc alliance inoti rwende runo irikutora zvigaro zvose sazvigaro wezanupf uye vari kumirira bato ravo kumasvingo west vaizakadzamira vanoti vatomirira kupemberera chigaro chavo nekuti basa vakatopedza kare
masvingo west tiri kukunda zvino mutsindo kudarika nguva dzose nekuti taatichishanda tiri muvanhu tichizadzikisa zvino zvevanhu saka tichakunda musi wa 30 zvino mutsindo hai hatina intimidation yatoshandisa isu semusangano tinodhiriva zvinhu zvinodiwa nevanhu vanhu vovhotera musangano wavo wavanoda vanhu vakadyiwa kare
asi sazvigaro mdc inotungamirwa navanelson chamisa vajames gumbi vanoti gore rino mutambo wakasiyana uye vanovimba kuti vanokunda zanupf zvine mutsindo vachiti gore rino vakangwarira kuti vasabirirwe vagumbi vanoti nyaya inetsa kubata ravo yekuva nenhengo mbiri mbiri munzvimbo imwe chete yagadziswa nekudari vave mubishi rekutsvaga rutsigiro kuti vatsvaire zanupf nemamwe mapato ari kukukwidza asi vamwe vakaisa mapepa avo vari vaviri kugudu central vacrispa musoni vaikakavadzana vaenesto mandingo vanzi ndo vabvumirwa nemdc alliance varipa mashoko abudiswa navagumbi vachiti havawirirani nazvo mutungamiri wetransform zimbabwe uye vari nhengo yemdc alliance vanotiwo zvabudiswa navagumbi manyepo vangarubvume vati vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muvanhu izvi zvichaita kuti nyaya iyi irambe iri manyamamire nerongo uye ichigona kukanganisa mdc musarudzo tudo 7 yakundikana kubata mutauriri wemdc alliance vawatchman mume kutinze zvizere zviri kuitika sezvo mashoko ari kubuda mumasvingo ari kupesana ndakamira studio 7 ndiri mumasvingo njenigandri maramba